Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 23 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakaita hurumende zvinokudzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzirurwe, yatinoti value addition, iyei zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo, zvavanoita goridhe riyei zvozotengeswa zvaane uremu hwemari.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa munyika kwechicherwa chinokosha chelithium, ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya huremu zvakanyanya.
Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari muklasi, vange vari kuchikoro, zvichatinetse. Asi ndinozoona after my elections muSouth Africa zvaita beta.
Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorumbidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium, ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe kuti chicherwa ichi chibatsire mukusimudzira zveupfumi munyika. Lithium chicherwa chinoshandiswa mukugadzira mabhatiri, uye lithium iyi yava kudiwa nenyika zhinji panguva ino apo motikari dzinofambiswa nemabhatiri dzava kugadzirwa zvakanyanya. Pakutanga kwemwedzi uno, hurumende yakasiya vanochera chicherwa chelithium muZimbabwe pamwe nevamabhizimisi vanotenga chicherwa ichi vasisina mabasa. Hurumende yazivisa kuti haichabvumidzi kuti lithium itengeswe kunze kwenyika isina kucheneswa. Vaitenga lithium iyi vaizoitengesawo kuSouth Africa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende yakaita zvakanaka kuti lithium icheneswe munyika isati yatengeswa, kuitira kuti ibatsire mukusika kusikwa kwemabasa munyika.
Lithium ichicherwa yatingati maminerali, one yamaminerals ayaya ano ari kudiwa chaizvo pasi rose nenyaya dzokuti anoshandiswa mumabhatiri emotikari dziya dzaakugadzirwa dzichimhanya namagetsi. Saka Zimbabwe ndeimwe yenyika ine chicherwa ichocho kudarika nyika dzose dzapasi rose. Ndosaka paanomukurumbira kuti kune chicherwa chakaita selithium ichi chaisiti chacherwa choendwa nacho kunze kwenyika chondogadzirirwa ikoko, Zimbabwe yosara yakabata mavoko. Saka hurumende yakaisa mutemo wokuti aiwa zvachawana chicherwa ichi chaakudiwa nenyika dzakabudirira dzaakutanga kugadzira mota dzakawanda dzinomhanya namabhatiri anenge amagetsi, chaakuti izvo ngazvacherwa muno, zvogadzururwa muno, zvozoenda kwazvinoenda, zvaano mutengo wapamusoro, zvavaredi kunoshandiswa ikokoko. Ndosaka pakuita mashoko akawanda wanda chaizvo kuti lithium, zvakaita hurumende zvinokudzwa chaizvo chaizvo kuti zvicherwa zvedu ngazvigadzururwe, yatinoti value addition, iyei zvinatsokucheneswa muZimbabwe imomo, zvavanoita goridhe riyei zvozotengeswa, zvaane uremu hwemari yakawanda, kwete kuti zvinoita uremu zvava mhiri kwamakungwa aiwa. Nokuti hapana nyika dzakabudirira dzisingadi chicherwa ichi parisi.
Saka profesa, takaona zvinhu zvakaita saizvozvi kune zvimwe zvicherwa zvakaita samangoda negoridhe nekrome. Munoona sokuti lithium iyi ichapunyumuka here
mukubatwa nenzira yakangoita sezvimwe zvese izvi zvicherwa.
Pari zvino ndiona sokuti kubatwa kwakaitwa zvimwe zvicherwa zvaana Diamond Jays kuchatiimbruvhe ipapa Luthium, nokuti tinoona isu kuti mitemo yakazoiswa nehurumende iki zvino yokuti hakuna chicherwa ichocho chichafanira kuendeswa kunze kwenyika kunotengeswa chisati chachenurwa. Ndo zvakaita kuti vamwe vanzi Tawana Mangurura ari kuenda kusouth Africa nechicherwa ichi vachisungwa, kana vakazosungwa zvokuenda mujere, zvinobva zvaratidza chiratidzo kuti aiwa, izvi hazviitwi. Izvi pamadiamonds hatina kumboona munhu akasungwa, akapiwa mbiri akawanda chaizvo, hatina kumboona paakazonzi apa pakashanda apa. Saka tingati isu chakachenjedza ndo chakatanga, asika ngatizive kuti chirwere muZimbabwe tinacho chouori nopamwe chete nepolitics dzedzi, kuti zvimwe zvinenge zvisinei nematongerwo enyika zvinenge zvonzizvo. Aiwa, izvi zvazoitwa nehurumende ndo yazoita zvakati. Pachirongwa chiripo ichi, pamakambani akapiwa masimba namalaisensi okuchera chicherwa ichi pamwe nokumachenesa, ari kuita mashura nezviratidzo munharaunda imomo mavari kuita basa iroro, kuvaka zvikoro, kugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki, ngaasiura akadera achiita basa rawo nomazvo. Chisinei kuti ndezvepati yakati, chisinei kuti ndezvehurumende, ngachingobatwa sechicherwa chenyika chavo chezvizvarwa zveZimbabwe. Zvekare makambani anopiwa mabasa iwayo ezvicherwa izvo zvine zvimwewo zvicherwa, ngavaite ivo chitidzo chokuti vachazoita chimwe chunhu mumanharaunda imomo kuvakurudza zvinovakurudzwa imomo, kuitawo maguta anobvira kumaruwa zvichikwira sezvinoita kune dzimwe nyika, kuti kuna anonzi masmall town ayaya angava magrowth point ngaasumudzirwe, angava maruwa chaiwo chaiwo ngaasumudzirwe noufumi hunenge huchibva munharaunda imomo, kwete zvakaitika pamadiamond kuti hapana chakabuda ipapo.
Kuti nyaya yelithium ifambe zvakanaka, chii chinofanira kuitwa hurumende kuti lithium iyi ibatsire mukusimudzira upfumi hweZimbabwe?
Hurumende inofanira kunge ichiburitsa pachena zvinyorwa zvinoratidzwa kuti chicherwa ichi chacherwa chakawanda sei, chicherwa ichi chatengeserwa kupi, chikaunza mari yakadini, ikazviita chinyi. Zvinge zviri pachena kumunhu wose, zvingava zvinobudiswa mumapepa, tichitarisira kuti kana zvobuda ngazvisangobuda nechirungu chete, ngazvibude nemumwe mitauro inonzwisisa vanhu vanatsokuzviziva. Zvekare hurumende inofanira kunge ichikurudzira pamwe nokusungira kambani dzinenge dzichichera zvicherwa izvozvo kuti zvionekwe zvavanoita munharaunda imomo, kuti vanosiyei munharaunda imomo pavanenge vachitora chicherwa ichocho, inonzi pachirungu social corporate responsibility, yekuti zvamatora zvamatora imomo, matora mari, matora chicherwa ichocho, chii chamasiyavo imomo magadzira, sezvinoita kambani iri kugoromonzi, iri kugadzira migwagwa, iri kugadzira makirinika, iri kuvandudza zvikoro. Ndo zvatoda Zimbabwe yose. Zvekare hurumende kana ikaona kambani dzinoita izvozvo, ngaichivapawo atinoti matax break aya, kuvadzasira michero yavanobhadhara kuhurumende, kuti aiwa matobhadhara michero yenyu nezvamaita kunharaunda dzamunoita basa renyu.
Avo vanga vari vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti mimwe mitemo yakadzikwa neReserve Bank of Zimbabwe, kusanganisira kuwedzera zvakanyanya mutero wekukwereta mari kumabhanga, yave kutopa kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba. Zvodzorera kumashure urongwa hwehurumende hwekudzora dhora iri nekumisa kushandisa kweAmerica. Gavhuna weReserve Bank vaJohn Mangulia vanoti kana makambani achida kukwereta mari kumabhanga anozobhadhara mutero unenge wakapetwa nemazana maviri kubva muzana, kana kuti 200%. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwe maonero avo.
Iyo reserve bank pachezvayo kubudikidza neinterest rate yavakaisa ye 200% zvakakonzeresa kuti vanhu vatotiza Zimbabwe dollar yacho nekuti 200% interest rate zvinoreva kuti ukatora chikwereti chedhora unofanira kudzorera $3 pamusoro pedhora nekuti 200% ye $1 $3 vozodzorera futi dhora racho kureva kuti vakudzorera iri $4 zvoreva kuti dhora riya ravanga vatora vakudzorera rapeti waka 4 ndiyani ari mumaketi ari kuita business rinomupa 4 times return on investments hakuna saka vanhu vabva vatiza vebusiness kushandisa Zimbabwe dollar kwaakuchinja maloans avanga apiwa ezim dollar kuti chitichinjira aita ari maus
zvinorevei zvitakatarisa iwo mutemo weRBZ wekuwedzera mutero pakukwereta mari
mutemo wereserve bank iwoyo wakaisa we 200% interest rate ndiwo kuti ivo pachezvavo vari kutozvipiringisha pachinangwa chavo chekuti tishandisa chiZimbabwe dollar chechipiri chekuti Ministry of Finance inotongamirwa naProfessor Mututu Ncube iri kupamba mari kusa mari yakawanda mumarket kubudikidza nebhajeti ravo
mungapa muenzaniso here ipapo zvinafunda
ku2019 budget ranga iri 8.1 billion Zimbabwe dollars 2023 budget right now is $4.5 trillion. Saka takabva pa $8 billion kusvika pa $4.5 trillion. Inova 55,000% increase ye budget pa 5 years. Saka mari iyoyo iri kunopinda mumarket yoderedza simba reZimbabwe dollar. Vanhu voritiza nekuti harichina simba. Kana mari yashaiva simba, vanhu vanoitiza. Ipapa patapedza gore ipapa muna December vamutuli netimu yavo vakaita karikiriki kubhadhara mapayments ehurumende avanga vakabata nguva yese mwedzi yese mukati megore mari yongowanikwa yadzara mumaaccounts emakambanis akanga asingabhadharwi
pane dambudziko rei apa
munhu iyeye akapuwa mari yaanoidi anomhanya anotenga foreign currency saka tinoona Ministry of Finance ichitadza basa pakadaro ipapa saka izvozvo zvinopedza simba kuZimbabwe dollar. Chekupedzisira chekuti hurumende pachezvayo haina faith nemari yavo. Havatendi mari yavo.
Ko sei muchidaro?
Sei ndichidaro chekuti macharges maservice ese hurumende mazhinji akushandisa maUS dollar. Mukapinda paborder rebate bridge hanzi hatidi kuona chino Zimbabwe dollar. Munobhadhara ari maUS dollar. Mukaenda kumapassport munobhadhara maUS dollar. Hakuna passport yeZim dollar. Majuti anobhadharwa mazhinji ari kumaUS dollar. Mukaenda kumagarages efuel kunyangwe even hurumende acho magarages maUS dollar. Patoget US dollar. Mareva kupa vashandi kunyangwe zvairi shoma zhinji yacho US dollar.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muSouth Africa ari kuenda kumatare nhasi zvakare kuedza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa izvi. Masangano aya anoti Zimbabwe Exemption Permit Holders Association, Elaine Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation anoda kuti Gauteng High Court imbomisa zvinoda kuitwa nehurumende yeSouth Africa zvekurambidza kunyoreswa muzvikoro kwevana vevabereki vane magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Gwedhari rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti havaoni mamiriro evabva kure achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura.
Vana vasina mapepa kana kuti vasiri vari munyika inei zvisiri pamutemo vanga vachibvumidzwa kuenda kuchikoro. Vanga vachienda kuchikoro vamwe vacho vachienda kuzvikoro zvavasingabhadhari kuzvikoro zvavanoenda mahara. Vamwe vacho vanga vachienda kuzvikoro zvinobhadharwa vabereki vavo vachikwanisa kubhadhara. Asi iko zvinezvi zvinhu zvaakuti chinjei pamusana pekuti makore ati wandei uyezve pamusana pekuti panenge pava nekurwira upfumi hweSouth Africa zviri kunze kukupiwa marights neconstitution. Ndinogona kukupa muenzaniso tanonoka. Dare reconstitutional court zvese neconstitution yeSouth Africa inopa right kuti munhu wese ari muSouth Africa whether ane mapepa kana kuti hana kana uchishanda unofanirwa kubhadharwa. Izvozvo iright yakangofanana neright yekuenda kuchikoro.
Asi iyo hurumende yeSouth Africa inofungei pamusoro penyaya iyi? Chii chiri kuitika pamusoro penyaya yevana vechikoro ava?
Hurumende yeSouth Africa inokoshesa marights aya zvakanyanya, zvekuti mumaziso angu inini ndinotoona marights aya achipiwa muSouth Africa kupfuura zvinoitika kuZimbabwe. Zvisinei hazvo, panguva inei nokuti takuenda kumaelections, ava vedhudhula chikwata chinoda kuti maSouth Africans aende pamberi, apiwe kodzero idzi pamberi pedu isusu maZimbabweans tisati tapiwa. Ndiri kuona zvichiramba zvichinetsa, zvokuti kuti vasina mapepa vana vange vari class vangu vari kuchikoro zvichatinetsei. Asi ndinozoona after my elections in South Africa zvaita better. Unoona kwemakore akawanda right yaipiwa vana vechikoro zvisina kana problem. Problem yangotanga iko zvinezvi, nokuti pane mapressure groups akaita sedhudhula, uyezve panenge pane competition yemaresources emSouth Africa.
Imimi Sagweta, nyaya iyi munoivona sei vamachingura?
Maonero angu inini ndeyekuti dai kuZimbabwe kwanaka, vana ava vaingodzokera kuZimbabwe vanoita vanodzidza ikoko. Ungadai wakaona vhidhiyo akabuda, mavhidhiyo akabuda last week, vanhu vakanga vaenda kuZimbabwe kuholiday, Christmas holiday, vakudzoka. Ungadai wakaona pane mavhidhiyo evanhu vari kukrosa Limpopo nemhando dzinotyisa, vamwe vachipinda mumvura, vamwe vachipinda nepabridge vachizodzika muhuye yatinoti No Man's Land. Ikoko kuzvese zvauri kuona izvozvo inzira dziri kushandiswa nesu maZimbabweans kuti tipinde muSouth Africa, pamusana pekuti tinoziva kuti kodzero dzakafanana nekuenda kuchikoro dziri kupiwa nehurumende yeSouth Africa mahara. Izvozvo zvinobanda, zvinorwadza mwoyo yedu. Tinoda kuti kuZimbabwe kunake, marights wayo apiwe kuZimbabwe. Vanhu havazombova nechishuvo chekuti vakrose Limpopo vachiuya kuSouth Africa zvinoisa upenyu hwavo panguva yakaoma. Chido chedu ndechekuti kuZimbabwe kunake, tese tigone kunogara kuZimbabwe kusingadiwe mapepa nokuti ndiko kunyika kwedu.
Avo vanga vari Gweta rinoshandira muSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, chirwere cheCOVID-19 chinonzi chakawanikwa muzvikoro zvebhodhin zvitatu mudunhu reMashonaland East. Zvinonzi vana vechikoro nevarayiridzi makumi masere vakabatwa nechirwere ichi zvondo rapera. Zvikoro zvitatu izvi zvinoti Murewa High, Norway Mission neHurungwe Primary School. MuNewsday makare, masabhuku eWard 37 kuGutu Central akaramba kutambira masaga efertilizer mazana maviri akatengwa nemari inobva muhomwe yomutungamiri wenyika kana kuti Presidential Input Scheme. Marori akanga akatakura fertilizer iyi akatodzokera nayo. MuChronicle, mutungamiri weMBCT vaDouglas Monzora vanoti vachakwikwidza kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzegore rino, vachiti vachakunda nemavhoti anoita zvikamu makumi matanhatu nematanhatu kubva muzana kana kuti 66%. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sireo kuziva kuti vanhu vari kunzi vari kutsvagwa, vari kutsvagwa pai, vari kutsvagwa pai iko kana nhimi wa Studio 7 makazvitarisa vari kutsvaya mwenda i mukundiudza kuti nemukadzi uyo aibvunza kuti mune makore mangani makazika makadai akushayikwa mukadzi yeye pagunhu paburwa pachena chena apa imi kai vanhu ndavashure maziso hatisi marema vanhu vezanu pezu musarata chitororo chakadaro soimimi. Vanhu vari kuzivikanwa sinyaya yekuti ndevezanupiefu chete ndosaka vari kutsvagwa, asi vebudiri vakangovetripus vakangoita musangano hapana anoshayikwa. Vezanupiefu vakarova vanhu vanotsvagwa makore mairi. Hatidi unhu wakadaro so.
isu sagare vechiredzi kunogumvura yaramba kuna zveshuwa tirikugumvura demari yangu pindira mvura yanayawo iwe tiri kuchema isusu sashande tungatulika nokufira mhara pana kana
ko ndicho chii kubhadharira mwana waticha school fees nave vabereki vari kutambura murezevha vakagara uko ko matii kupa ticha wacho mari yake oona zvekuita kana ichimukwanira kwete kuda kuvhara nezvamunenge muchiona kuti hazvisi kufambira zvakanaka ticha maticha vapei mari dzavo kana muchida kubatsira batsirai ka vabereki vasina zvavari kuita munyika ndonga takawanda tisina zvatiri kuita tiotori nevana vasingaendi kuchikoro kwose kusationawo muchida kupa mari kumwana waticha wonzi abhadhari weschool fees ko munee muchimbonyanya kuvandei chaizvo chamunotya kumaticha iwavo ko kana mune zvamunotya vapei mari ko isusu vaberekiwo vakangogarawo mureserva titoita sei kwamutionewo kuti tiriko ndisu vamunoona kuti hativoni zvamuri kuita nditi
madzangu taita dambudziko taita dambudziko pane ngwena iri dziri kuonekwa dzichifamba muraini rekwazvoushe dzakadla ngombe mbiri dzasabhuku hakuchafambiki hakuchafambiki kwakudlisa mugomo renyaningwe maone ngwena dzakadla ngombe mbiri zviri kunzi ngwena iri kuonekwa ichibuda muchidhamu chiri uno ku Rodemission kuchagariki vana vangu vakugara vakavharigwa mudzimba tatenda tatenda
tinokumbirawo kunyarwa navo vakuru vemapurisa kunyanyanyanya vapaul nyati navagodwin matanga ngavarege kutsigira zvinhu zvisakarurama munyika ivo vari vanhu vesecurity vanhu vanochengetedza runyararo munyika yezimbabwe vachiita basa rekutsigira kuti zviri kuitwa nezanupiefu zvekufamba ichirova vanhu ivo vachinyepa kuti vese vanenge vaparirwa mhosva ngavamhangare kumhangara kwacho kunobatsirei nenyaya yekuti tosvika kumatare inenge yava nyaya inotsimbirirwa iwewo vakarohwa kana vakakuvadzwa uyezve mukatarisa nyaya imbwe chaivo chaiko mukatarisa vanosungwa kunosungwa vanhu vetriplec vasina mhosva kana kuti vanhu vemapato anopikisa vasina mhosva kuchiregwa mbavha dzakafanana navo bhadhaya moyo neavo vanana Henereta Rushwaya vakatoonekwa nezvinhu zvepachena kuti ndivo vakatora asi vakaregwa iye zvine zvimukatarisa tinoona Job Skala vari mukati mematirongo vari kuvharirwa vachinzi vari kusungirwa mhosva yekuti vaida kukurudzira mhirizhonga vepasina mhirizhonga yacho vhiki yapera inei kunoti vane vamwe vanhu vakasungwa 25 kubudiriro vachinzi vaida kukurudzira mhirizhonga pasina mhirizhonga saka mhosva chaiyo chaiyo ndeipi unonzi waida kukurudzira newakaita vakaita vari panze vasina vasati vaita chinhu cha chakaipa vari mumatirongo ngavati nyarewo ngavazviuzive kuti zvinhu zvavari kuita kunyange avo vari kumatare vari kutonga mhosva majaji ngavapatarise panhu pavari kuita vazvizive kuti aiwa ndimangwana hurumende inogona kuchinja zvinhu zvikasara zvakaita manyamaviri nerongo mhosva dzodzoka kwavari
nyaya yangu iri pakuti hoo vananyatsi avo vaakutya manje vaakutya kufurwawo sekuti umwe wemapurisa mukuru wemapurisa akapfurwa vaakutya dhasai vaakuda kuti timhangari vanhu vane futi ati mhangari ngavapere ivava vananyatsi ivavava dai dzatowanda futi chinambo chekuti isi titaure tinoti ngadziwande dzitaura nhema vachipupura nhema vaakutya nekuti zvavaona kuti zvinouraya ivoka asi kana pakauraa vanhu vemumaopotieni pati havavhunduki vanotiurayai
chindinoziva ndechekuti chisingaperi chinoshura asi ngatirege kuzofoseredza chisingaperi chinoshura ngatirege kuzofoseredza iyo ZANUPF iyi yakadikwa zvakanyanyisa yakadikwa zvakanyanya nguva yayo yakadikwa zvakanyanya nguva yayo asi ika chisingaperi chinoshura chinokura chinokotama musoro wegudo chichayo chinokoro imboitai zviri kuda ruzhinji ana mai ndi aisapota ZANUPF ana mbuya edu anasekurukuru edu ndi aisapota ZANUPF zvino azhinji acho ese akajamuka aakutriplec waudo kubato dikiriro ichangopinda pamwe ringagire zvitsva imi munombo zororo kwa nae wa sharukwa. Mombo zororo, asida ya mchitipo mabasa, tatai waka pambeli nae sandbif. Induta ndumfuzi bijo, nzara ndu ya ndiroa. Nzara ndu ya ndiroa, nzara mdu marira. Asida ya mchitipo ucho uraiwa, tinu kusapota ya wakuru. Sino, tinu mbuda kusapota pa mkuma na chatipache uiru. Atina che, tina che kubakari, kubabuti chimba akura, atina cha tapo anacho. Kana chimwe chosaka, atiku sapoti iba, dombo sapota watuwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai madzi wenyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria anoti akanunura vana vechikoro vaviri achiti zvikwata zvemauto zviri kutsvaka vanhu vakapakata zvombo vakapamba vana vechikoro vatanhatu. Vanhu vakapakata zvombo vakarwisa chikoro cheLocal Education Authority Primary School mudunhu reDoma. Mutauriri wemapurisa Mayaki Mohamed Baba vanoti mapurisa akatora nhano dzekuchengetedza zvikoro mudunhu iri. Mabhombo mana akaputika padyo nemahofisi makuru eguta reMogadishu akateverwa nekuridzwa kwepfuti. Zvinonzi varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabab vakapinda muhofisi yameya weMogadishu asi hapasati paziviswa kuti pane vakafa kana kukuvara here mushure mechiitiko ichi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa eSouthern California anoti murume akapfura vanhu gumi vakafa vari pakati pekupemberera gore dzva akazviuraya nepfuti nemusi wesvondo mangwanani. Vachiti murume uyu ndi Wu Ken Tran uye anga ane makore makumi manomwe nemaviri ari wechirudzi cheAsia. Mapurisa anoti havasati vaziva chikonzero chakaita kuti Wu Ken Tran auraye vanhu ava vechirudzi chekuAsia.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inorombidza hurumende mukurambidza kubudiswa kwechicherwa chinokosha chelithium ichiti inofanirwa kutengeswa yacheneswa muZimbabwe. Dhora remunyika rotanga gore nekushaya uremu hwakanyanya. Rimwe gweta rinoti harioni magariro evabva kure muSouth Africa achigadzikana kusvika sarudzo dzemuSouth Africa dzapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.